Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu mbudzi 27 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kuramwa mabasa kwavana chiremba vakuru kosiya upenyu hwevakawanda huri parumana nzombe. Shoroma iri muridzi weEconet Wireless waStrive Masiwa vanoti vaomba homwe yekubatsira vana chiremba kuti vadzokere kumabasa. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvobatwa mumambure emapurisa ekuSouth Africa ari kuenda kumakambani emunyika iyi achisunga vasina magwaro ekushanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Varwere vazhinji vanonzi vaswera vachishaya pekutangira muzvipatara zvikuru zvehurumende nhasi sezvo vana chiremba vakuru vakatanga kuramwa mabasa nezuro vachiti vawandirwa nebasa zvichitevera kudzingwa kuri kuitwa vana chiremba vadiki mabasa nehurumende. Thomas Chiripasi ashanyira zvipatara izvi ndokuti panyaya inotevera.
Pasvika Studio 7 pachipatara cheparirenyatwa, varwere vazhinji vanga vachigwesha nemadziro pachipatara vachishaya pekutangira sezvo vana chiremba vakuru vachiti havachakwanisi kuita basa nekuwandirwa nevarwere zvichitevera kudzingwa kuri kuitwa mabasa vana chiremba vadiki avo vave nemwedzi miviri vachiramwa mabasa. Mumwe wavanga vauya nemurwere pachipatara ichi vaNelson Madziwana vati vaona zviri nani kubvisa murwere paparirenyatwa kuti anorapwa kune chimwe chipatara chakazvimirira sezvo vanga vakagarira Guyo Sembwa.
Muchipatara munomira mushire because vana chiremba hapana, especially ma specialist doctors. Takutopa hapano paparirenyatwa kuenda kuBains ndokwatisingatowana rubatsiro rinani, saka situation yacho yakaomarara sere.
Mumwe wavanga vari pachipatara cheHarare Hospital, amai netsaingwerume vatiwo kushayikwa kwana chiremba vakuru muzvipatara kwakonzera kuti vadzikise ruoko rwavo muhomwe kuti vanorapisa baba vavo kuzvipatara zvakazvimirira uko kwavanoti kuri kudiwa mari yekunze.
Mamiriro akaita zvinhu muchipatara ka haasi kutomboita. Kana uri kunzwewo kunongosingazoti chii chiri kunyatsoitika, asi ukarwarirwa sezvataitirwa isusuka ndopa unonyatsoona kuti zvinhu zvakaoma. Iko zvine zvibaba vanga vachirwadziwa zvakanyanya, tauya vaonekwa zvavo na casualty doctor up. Saka zvanzi mudambudziko renyu unotoda kuti vaonekwe nemaspecialist, mototsvaga specialist anovaona. Saka izvozvo zvakatotiomera nekutoti kumaspecialist kwachona kunenge uchida mari maUS dollar. Apa US dollar rachonawo hatina. Saka ipapa patakutodzokera nawo hatisitombozwa kuti chaita sei. Mari yachona hapana, maUS achona hatina.
Gurukota rinoona nezveutano vaObedaya Moyo vati bazi ravo riri pakati pekugadzirisa mapepa ekuti vapinze mabasa ana chiremba vekuCuba senzira yekugadzirisa nyaya yekushayikwa kwavana chiremba muzvipatara avo vari kuramwa mabasa. Sachigaro weHealth Services Board Dr. Paulina Skosana vaudza Studio 7 kuti kuramwa mabasa uku hakuna zvakunoreva nekuti vagara vasiri kunyatsoshanda. Vatiwo vachavadaidza kumatare sezvo vari kuita vamwe vana chiremba vari kuramwa mabasa. Asi sangano rinomirira vana chiremba vakuru reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association raburitsa mashoko ekuti vana chiremba vakuru havasi kuramwa mabasa asi havana zvikwanisiro zvinodiwa mukuita basa ravo. Sangano iri ratiwo harisi kufara nedzimwe nhengo dzaro dziri kutumirwa matsamba ekumiswa basa kunyange hazvo nhengo idzi dzisina kumboramwa basa. Sangano ravana chiremba vakuru iri ratiwo riri kushushikana zvikuru kuti hurumende haina hanyangana na chiremba rikati riri kurwadziwa kuti mumwe chiremba akapiwa tsamba yekupomerwa mhosva achitobva pakunovhiya murwere. Muzvipatara munonzi hamuna mishonga, majekiseni uye michina iri kutengwa nehurumende inenge iri yekare kare. Vana chiremba vari kutiwo nyaya iri kunetsa ndeyekuti vana mukoti vari kuuya kaviri pasvondo zvapa kuti kunyatsobatsira varwere kunetse. Zvichakadai, mumwe chiremba mukuru uye vari mudzidzisi wezvidzidzo zveutano paUniversity of Zimbabwe vaEdwin Muguti vaudza Studio 7 kuti kushayikwa kwana chiremba vadiki kunokonzera kuti ana chiremba vakuru vatadze kuita basa ravo.
Vachiri kutanga vane maservisi anoprovider because ndo vatinotuma. Itachakati. And you can imagine, uri one senior doctor, uri my patients 200, kana kuti whatever number. Ungava manager, uningo ne team. Just like we should look at the army, and you have one army commander and several soldiers working under that command. And you but you follow my instructions, then mkuru, vachidzidza kumukuru, ndokuti basa rifamba.
Vamuguti avo vakambo vemutevedzeri wegurukota rezveutano vakurudzira hurumende kuti itsvage nzira dzekugadzirisa nhona dzavana chiremba vachiti kudzinga vana chiremba vadiki kunotowedzera dambudziko rokushayikwa kwavana chiremba munyika sezvo vachiti vana chiremba vagara vari vashoma munyika.
Hapana chiremba anofanira kuti varwere vatambure, hapana chiremba anofanira kuti varwere vafe. Handiziva saka kuti zvinhu zvishande izvi zvinoda mushandira pamwe.
Dare remakurukota ehurumende nezuro rakaburitsa mashoko ekuti vamoyo vakaudza dare iri kuti pave nana chiremba mazana mana nemakumi mana nevasere vadzingwa basa zvitevera kuramwa mabasa uko kwapinda muzuva rechimakumi masere neshanu nhasi. Vamoyo vakaudzawo dare remakurukota iri kuti bazi ravo rine urongo hwekuburitsa chiziviso chekutsvaga vamwe vana chiremba vari kuda mabasa kuti vatsive vana chiremba vakadzingwa mabasa ava kuitira kuti ruzhinji rusatambudzike. Mirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvinhu zvinonziwo zvakaita manyama amire nerongo kuvulavayo uko vana chiremba vari kurangwawo mabasa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Tinotarira kuti kudzikira kwaita marizauti evana egrade 7 kunokonzerwa nezvinhu zvakawanda. Zvimwe zvezvinhu zvakonzeresa ndezvinotevera. Totarisa kuti mihoro yevarayiridzi vanenge vachi vana iwavo yakadzikira zvikuru nekuda kwemaosterity measures akaudzwa nawamutuli. Saka izvozvo kuti varayiridzi vanenge vasina mihoro vachinodzidzisa pamberi pevana vaine nzara pano neapo vachigonotsvaga chouviri. Iko zvozvo nguva yakareba vana vakashaya malesoni nekuda kwekuti varayiridzi vanga vari yatinoti incapacitation nanhasi vachiupa incapacitation zvoita kuti vana vange vachishayikirwa nenguva yekudzidza yakati vandei zvekare. Asi tichasafuti panyaya iyoyo nevana vacho zvekare nekuti austerity haisi kutobata even kuvarayiri chete achiri kutobata kunyange kuwana. Vana vacho vanenge vaine nzara nekuti kumhuri dzavari kubva kwachone havana kana chouviri chavari kukwanisa kuwana nekuda kwemaaustarity measures. Saka vana kuti mwana anga aichiconcentrata zvakanyanya iye mwana ari kudzidza aine nzara abva kumba asina kudya kwakakwana zvinoita futi kuti concentration yemwana inge ichidzikira. Totarisa zvekare nyaya yemalearning materials kana kuti zvinoshandiswa pakudzidza. Tinoziva kuti pane karikuramu yakaunzwa panguva yavadokora asi kupa zvayaunzwa hurumende haina kuzoita bhajeti inokwanisa kuti pange paine zvikwanisiro zvakakwana zvekuti dzidzo inge ichifamba zvakanaka.
Asika iyo hurumende iri kuti imi varayiridzi ndimi muri kutoitawo kuti zvinhu zvinyanyoende kumawere nenyaya yacho yekuramwa mabasa.
Chokwadi, varayiridzi vanoda kuenda kumabasa asi dambudziko haringapiwe kuvarayiridzi nehurumende ipapo pakaipa nekuti varayiridzi kuti vaende kumabasa mhuri yavo inenge ichidowo chekurarama. Haungati uri kuenda kubasa kuti uri kunorayiridza mwana asi usingakwanisi kunge uchibhadharira mwana wako wesemurayiridzi school fees yepachikoro paunodzidzisa chaipo chaipo nekuti mwana wako aakumba iwo asi uri kudzidzisa. Isu varayiridzi ndoo vanhu vanoda mabasa avo zvikurusa. Saka hurumende haifanire kupa blame kuvarayiridzi. Hurumende ngaigadzirise zviri kudiwa nevarayiridzi nekuti izvi hazvisi kuafekta varayiridzi chete, zviri kuafekta vabereki. Vabereki vachone havana chouviri zvandikutaura izvi kuti kuti uwane dhora chairo zvinhu zvakatooma munyika. Saka zvinhu izvozvo zvikatanga zvagadziriswa zvese toona kuti kudivi revashandi vaonekwa vachawanawo chouviri Inyango wabereki. Aiwa zvinofamba zvakanaka chaizvo. Saka dambudziko hari kuvarairidzi. Dambudziko tiri kuona mwongo waro. Mwongo waro ndiwo ende ngaugadziriswe nevanhu vanofanira kuti gadzirisa dambudziko.
Tine urombo vateereri. Avo vanga vari mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObet Masaraure vachitaura nezvekuderera kwehuwandu hwevana vakapasa bvunzo dzegrade 7 vachiti mucherechedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Varairidzi vanoti vari kuramba vachiramwa mabasa uye hurumende haina chido chekugadzirisa matambudziko avo. Sachigaro veZimbabwe School Examinations Council kana kuti ZIMSEC muzvinafundo Edi Mwenje vanoti huwandu hwevakabudirira hwakadzika nezvikamu zvishanu kubva muzana kana kuti 5%. Studio 7 aina kukwanisa kubata gurukota idzva rezvedzidzo vaKeni Matema, asi vaive gurukota rezvevashandi uye vave gurukota rezvevashandi asi vaive gurukota rezvedzidzo uye vave gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vakagadzirira kugara pasi nevashandi vachinzwa nhunha dzavo.
Tinotarira kuti kudzikira kwaita maresults evana egrade 7 kunokonzerwa nezvinhu zvakawanda. Zvimwe zvezvinhu zvakonzeresa ndezvinotevera. Totarisa kuti mihoro yevarairidzi vanenge vachidzidzisa vana ivavo yakadzikira zvikuru nekuda kwemaausterity measures akaunzwa naWamthuli. Saka izvozvo kuti varairidzi vanenge vasina mihoro vachinodzidzisa pamberi pevana vaine nzara pano neapo vachigonotsvaka chouviri. Iko zvino zvinguva yakareba vana vakashaya malesson nekuda kwekuti varairidzi vanga vari yatinoti incapacitation anhasi vachikupa incapacitation zvoita kuti vana vange vachishaikirwa nenguva yekudzidza yakati vandei zvekare. Asi tichitarisa panyaya iyoyo nevana vacho zvekare ndikuti austerity haisi kutobata even kuvarairidzi chete, hachiri kutobata kunyange kuvana. Vana vacho vanenge vaine nzara nekuti kumhuri dzavari kubva kwachone hawana kana chouviri chavari kukwanisa kuwana nekuda kwemaausterity measures. Saka vana kuti mwana anga aichiconcentrata zvakanyanya iye mwana ari kudzidza aine nzara abva kumba asina kudya kwakakwana, zvinoita futi kuti concentration yemwana inge ichidzikira. Totarisa zvekare nyaya yemalearning materials kana kuti zvinoshandiswa pakudzidza. Tinoziva kuti pane karikuramu yakaunzwa panguva yavadokora. Asi kubva zvayaunzwa hurumende haina kuzoita bhajeti inokwanisa kuti pange paine zvikwanisiro zvakakwana zvekuti dzidzo inge ichifamba zvakanaka.
Asika iyo hurumende iri kuti imi varairidzi ndimi muri kutoitawo kuti zvinhu zvinyanyoende kumawere nenyaya yacho yekuramwa mabasa.
Chokwadi, varairidzi vanoda kuenda kumabasa, asi dambudziko haringapiwe kuvarairidzi nehurumende ipapo pakaipa. Nekuti varairidzi kuti vaende kumabasa mhuri yavo inenge ichidowo chekurarama. Haungati uri kuenda kubasa kuti uri kunorairidza mwana, asi usingakwanisi kunge uchibhadharira mwana wako semurairidzi school fees yepachikoro paunodzidzisa chaipo chaipo, nekuti mwana wako aakumba iwo asi uri kudzidzisa. Isu varairidzi ndo vanhu vanoda mabasa avo zvikurusa. Saka hurumende haifaniri kupa blame kuvarairidzi. Hurumende ngaigadzirise zviri kudiwa nevarairidzi, nekuti izvi hazvisi kuafekta varairidzi chete, zviri kuafekta vabereki. Vabereki vachone havana chouviri zvandikutaura izvi kuti uone dhora chaizvo, zvinhu zvakatooma munyika. Saka zvinhu izvozvo zvikatanga zvagadziriswa zvese, toona kuti kudivi revashandi vaonekwa vachawanawo chouviri, inyange vabereki. Aiwa, zvinhu zvinofamba zvakanaka chaizvo. Saka dambudziko harisi kuvarairidzi. Dambudziko tiri kuona mwongo waro. Mwongo waro ndiwo ende ngaugadziriswe nevanhu vanofanira vachigadzirisa dambudziko.
Mutungamiri wesangano reAutos vaObet Masaraure vachitaura naBlessing Zulu Studio 7. Ngatinzwei vaimbo vegurukota rezvedzidzo vave gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaurawo divi rehurumende.
Pandakauya ndakatanga basa musi wechitatu, asi anovatungamirira wacho akanga asipo, anonzi Mai Cecilia Alexander. Vanga vasipo, vanga vari kumasvingo. Saka vanga vasipo ndaitotarisira kuti ndisangane navo, asi svikira rapfuura iriyo vakanga vasipo ndine chivimbo chekuti ndinozokwanisa kusangana navo timbokurukura, tizivane. Hurukuro dzinoitwa muNational Joint Negotiating Council, asi hapana chakaipa kuti ivo neni vari muAPS Council tizivani, depending na availability ya leader wavo yomai Cecilia Alexander ndinenge ndasangana navo. Kana tichisevenza tose tinofanira kuzivana. tiite familiarization sekunyora kwavakaita but availability yakatadzika nepamusana pekuti mai Cecilia Alexander vanga vari kumasvingo iwo ndiwo leader wacho weapex council.
Asi muri kuenda kubazi riri kuine matambudziko akati kuti muri kuvimbisa kuita sei mimi kuedza kuzvigadzirisa zviri kunetsa izvi.
Blessing, zvino zvinogadzirisika chete kana vatungamiriri vakanzwisisa mitemo inofanira kutevedzerwa pabasa ravanenge vari kuita. Vakatevedzera mitemo iyoyo, vanhu vakanzwisisa zvakare kuti kutaurirana muchinzwana, umwe akagara apo umwe akagara apo, ndicho chinoita kuti vanhu vawane masolutions. Masolutions haabvi kuhurumende chete, masolutions anowanikwa vanhu vachiita collective bargaining, collective negotiation, vachinzwisisana. Kazhinji muZimbabwe tinoita problem yekuti tinoita talk past each other, umwe achienda nedivi rake, umwe achienda nedivi rake. Saka ini chandiri kukurudzira ndechekuti ngative negenuine discussion pamapoka akasiyana-siyana kuitira kuti tinzwisisane and ngati approachei nyaya idzi tine pfungwa dzokuti toda kuwana solution. Kana tikadziapprocha tiine nyaya dzekuti ndoda kunobvongodza mutu, hakuna chinofamba, nyika yedu inoramba ichidzokera kumashure pane kuti tiende mberi.
Muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura naBlessing Zulu Studio 7 vari muHarare. Todzoka kumamiriro akaita zvinhu muzvipatara zvehurumende. Zvinhu zvinonzi zvakaitawo manyamamire nerongo kuvulavayo uko vana chiremba vari kurangwawo mabasa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wechipatara chemupilo Valenard Mabande vati pana vana chiremba vadiki makumi mashanu nemumwe vadzingwa basa pachipatara ichi kusvika pari zvino. Chipatara chemupilo icho chinove ndicho chipatara chikuru chechipiri munyika china vana chiremba mazana maviri nemana, uye vamabhande vati kudzingwa kwavana chiremba vadiki kuri kuita kuti zvinhu zviome. Asi vati vari kuedza pose pavanogona kuti vabatsire varwere, vachiti vari kubatsirwawo nemadhokotera echiuto asi havana kukwanisa kutaura kuti vangani.
Obviously kana pachinge pamiswa vanhu vakadaro basa, pane zvipingaidzo zvinowanikwa kuti basa rinenge rakuti remere vanenge vasara. Asi kunyange zvakadaro tiri kuedza nepatinokwanisa. Vana chiremba vari kubva kumauniformed forces vari kuedzawo, varipo vari kutibatsira. Saka tiri kupa maservices asi zvakaoma. Tinongotarisira kuti nyaya iyi ichagadziriswa kuitira kuti tidzokere pakunyatsokuoperata kwedu chaiko chaiko tisina dambudziko.
Vamwe varwere vange vachiuya kuzvikamu zvavanorapwa vachibva kumba zveoutpatients necasualty vange vachidzorerwa kumba nekuda kwekushomeka kwavana chiremba. Mumwe wevanhu vakadai ndevajohn Lovu, avo vati vanonzwa musana asi vaudzwa kunzi vadzokere kumba nekuti pachipatara pange pasina vana chiremba. Vandlovu vati shuviro yavo ndeyekuti hurumende igadzirise zvichemo zvavana chiremba.
Akauya panapa kunorisiva treatment asi ndakataurirwa kuti hai hakuna madokta, muchazviona kumaradio, mudzoke kana menzwa kuti vachauya kana kwete. Tinoda kuti hurumende ibatsire kuti madoctors auye, tinorwadziwa. Nyaya yestrike haipindirani nesu.
Pachipatara cheUnited Bulawayo Hospitals pange paine varwerewo vakawanda kuzvikamu zveoutpatients necasualty, uye vamwe vange vachidzokerwawo kumba vasina kukwanisa kuonekwa navana chiremba. Hatina kukwanisa kutaura nemukuru wechipatara ichi amai Nonhlahla Ndlovu sezvo vanzi vange vari mumusangano. Mumwe murume angozvidoma nezita rekuti Stole ange aine mwana wake uyo ave nenguva achirwara. Ati nekuda kwekusave pabasa kwavana chiremba anomboenda nemwana wake uyu kuzvipatara zvakazvimirira, asi ati hakwanise kuita izvi nguva nenguva. Akurudzirawo kuti hurumende nana chiremba vataurirane vanzwisisane.
Zvakaoma kungochirwarirwa madoktora ari pa strike vanhu vakaremerwa, vanhu havana chouviri. Saka kana ukashayiwa chouviri chekuti ubatsirike kuenda kwaprefect, zvinorwadza nokuti madhokotera edu akwanisa kuti vagadzirisana nehurumende vadzokera kubasa vabatsire varwere vedu, zvinhu zvitiitire nyore.
Dr. Tawanda Zvakada, avo vakafanira kubata chigaro chemunyori weZimbabwe Hospital Doctors Association, vanoti nhengo dzavo dziri kuti hadzizi kuzotsvaga basa kuhurumende zvekare sezviri kukurudzirwa nebazi rezveutano. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvichakadai, Shoroma uye vari muridzi wekambani yenharembozha Econet Wireless vaStrife Masiwa nemudzimai wavo Amai Tsitsi Masiwa vati vaumba homwe yemari inosvika mamiriyoni zana yemadhora emunyika kubatsira vanachiremba vari kurangwa mabasa kuburikidza nekambani yavo inonzi Higher Life Foundation, iyo inobatsira muzvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira dzidzo muAfrica nedzimwe nyika. Hatina kukwanisa kubata vamasiwa panharembozha yavo. Asi sachigaro weHealth Services Board, Dr. Paulina Skosana, vati titaure negurukotaro zveutano vaobhedhaya moyo avo tisina kukwanisa kubata vachinzi vanga vari mumusangano. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter avanga vari muchipatara vachivhiyiwa musoro vaburitswa muchipatara nhasi. Sangano ravo reThe Carter Center raburitsa mashoko kuvatori venhau kuti vabuda kubva muchipatara cheEmory University Hospital kuAtlanta, Georgia. Gwaro raburitswa nerimwe sangano remuKenya reBuilding Bridges Initiative rakurudzira hurumende kuti idzore chigaro chemutungamiri wehurumende mukuedza kugadzirisa kusagadzikana kuri munyika iyi. Mapurisa emuSouth Africa akabatana nevashandi vebazi rezvekupinda nekubuda munyika iyi pamwe nevebazi rezvevashandi nhasi vapinda mumamwe mafektari ari munzvimbo yeIndustria muJohannesburg vachisunga vashandi vanobva kune dzimwe nyika vari kushanda nekugara munyika iyi vasina magwaro. Dandemutande reTwitter rehurumende yeSouth Africa razivisa nezvedano iri kuburikidza nemavhidhiyo nemifananidzo zvanga zvichiratidza zvasikira zvichitora nzvimbo. Vemakambani vawanikwa vaine mhosva yekutyora mutemo wezvevashandi nemabasa pamwe nekushanda zvakanaka mumakambani vanonzi vanga vachibva vasungwawo vachibhadhariswa mafaindi. Sangano reAfrican Diaspora Forum raswerawo riri mushishi kuedza kubatsira vasungwa ava. Pataenda pamhepo zvinonzi vasungwa vanosvika zana nemakumi mashanu vanga vari zvizvarwa zvekuZimbabwe. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica waDewa Mavhinga kuti tinzwewo maonero avo padanho reSouth Africa iri.
Pane dambudziko guru nekuti bazi rezvevashandi relabor reSouth Africa, maitiro aro pamwe chete nemapurisa eSouth Africa vari kuita sekuti vachiri kurarama pasi peutongi hweudzvanyiriri hweapartheid, mabatiro avanoita vanhu vanobva kunze. Dambudziko rinofanira kugadziriswa idambudziko rekuti bazi rezveHome Affairs reSouth Africa ngarigone kuchimbidza kugadzirira vanhu mapepa, vanhu vanenge vachinyorera vachikumbira kuti vashande kana kugara muSouth Africa zviri pamutemo vari kutambudzika zvakanyanyisa nekuti zviri kutora makore nemakore vanenge vakumbira zvitikinyani kana kuti vanenge vatsvaga upoteri makore akawandisa. Kune vamwe vanoti makore anodarika gumi vasina kupiwa mapepa vachingonzi munozoti modzoka mwedzi unotevera motarisa. Nochekutanga chepiri kune huori hwakanyanya. Saka kuti South Africa igadzirise dambudziko iri rekuti kune vamwe vari kushanda vasina mapepa, inofanira kutanga yagadzirisa mapindiro anoita vanhu nematsvagirwo anoitwa mapepa ekushandisa muSouth Africa. Dei zviri nyore, hakuna vanhu angade kuti vashande vasina mapepa iwo vachiwanikwa. Uyezve South Africa ngaisapedza mari ichitendanisa vanhu ichikona kugadzirisa kuti vanhu vashande zvakanaka vachizobisawo mitero inosimudzira upfumi hwenyika yeSouth Africa.
Iko kusungwa kuri kuitwa vanhu vachipindirwa makambani kana masekita roko, kune zvakunokanganisawo here mumagariro evanhu?
Dambudziko riri kuitika muSouth Africa iri rekuti vebazi rezvevashandi uyezve mapurisa ari kupinda mumakambani vachiferefeta, vachisunga vashandi vari kunzi havana mapepa, rinorunzira kuvengwa kwevabva kure nevagari muSouth Africa, kuya kunonzi xenophobia. Nekuti maitiro ari kuitwa zvinhu izvi ndiyo xenophobia yacho iri kutungamirwa nemapazi ehurumende yeSouth Africa.
Asi kushanda kuri kuitawo vekunze ivava muSouth Africa, kunyange hazvo vanga vachishanda vasina magwaro, hakusi here kuri kubatsirawo neimwe nzira kusimudzira upfumi hweSouth Africa?
Hongu, kwazvo kwazvo mashandirwo ari kuitwa nevakawanda vanobva kune dzimwe nyika dzakakomberedza South Africa ndo musimboti, ndo nheyo dzakabata upfumi hweSouth Africa. Kubva makare kare, makore anodarika zana chaiwo, guta reJohannesburg richitanga kusimudzwa, rakasimudzwa nevashandi vaibva kune dzimwe nyika pasi peiya yainzi Wenera, vanhu vaibva kuMalawi, kuMozambiki, kuZambia, kuZimbabwe, vachienda kunoshanda mumigodhi yeJohannesburg, migodhi yegoridhe. Saka tinofanira tizive kuti mashandiro anoita vanobva kure, vanobva kune dzimwe nyika, ndiwo akabata upfumi hweSouth Africa. Chinongodiwa chete ndechekuti South Africa igamuchire izvozvo, ione kukosha kwevashandi ava uyezve irerutse mitemo.
Tinoonawo kuti nyika dzakaita sana Botswana vanoitawo zvekusunga nekudzosera kumusha vanobva kune dzimwe nyika. Mungaona riri dambudziko here ringabata dunhu reSouthern Africa?
Idambudziko guru rinobata dunhu rekuchamhembe kwese kweAfrica. Dambudziko iri nderekusaziva kukanganwa chazuro nehope. Nekuti ngatirangarire kuti varungu vasati vauya mudunhu rekuchamhembe kweAfrica yainguva nyika imwe chete dzienda nakuenda, kusina anonzi mabhodha kana kuti miganhu yenyika. Onai kune dzimwe nyika kwakaita sana Europe, vanhu vanongofamba vachishanda vari makare mudunhu guru. Zvinobatsira kusimbaradza kodzero yevanhu kufamba pachena pamadiro.
Vanga vari Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga vari parunhare kuLondon neStudio 7. Muchirongwa chedu cheDiaspora Live Talk Forum nhasi tiri kutarisa nyaya yekusungwa kuri kuitwa vanhu vasina magwaro ekushanda nekugara muSouth Africa nemapurisa vachienda mumakambani. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318.
Mulegao na titiende na kusangala la chapi Osati tisidenyana Chiko ipapa Chamuno roe rana ipapa
Amuna guneza na Chikanzi changa hapa
Chinja impaka Esi ngoe kurisa na
Chijambe chikitaka Presha chomasi ena sepaka
Sakaka ipake Ngoe kurisa.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Kurangwa mabasa kwavana chiremba vakuru kwosiya upenyu hwevakawanda huri parumwananzombe muzvipatara. Shoroma iri muridzi weEconet Wireless vaStrive Masiwa vanoti vaumba homwe yekubatsira vana chiremba kuti vadzokere kumabasa. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvobatwa mambure emapurisa emunyika iyi ari kuenda kumakambani achisunga vasina magwaro ekushanda. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo.
soku isika tisenda baku.